Mutauri wemadzimambo idzinza ravamugabe mambo kachiza gombo avanonzi Gibson Genami vati hapachisina makakatsanwa pamusoro pekuvigwa kwavamugabe sezvo hurumende ichitungamirirwa nava Emmerson Mnangagwa yave pamberi pazvose zvichaitwa.
Isusu hatii chetisina
Mambo kachiza gombo vati vamunangagwa ndivo vachatungamira zvose sezvo vamunangagwa navamugabe vakapedza nguva yakareba munyaya dzezvematongerwo enyika vari pamwe chete.
Kozi munhu yanga ari kupolitik handi muri kuona three quarters dzemunhu wedu ari kupolitik kuita ndiipolitik ndeikuita zvese.
Asi hurongwa hwevakuru uhwu hauna kufadza vamwe vemhuri vanosanganisira tete vavamugabe ambuya Josine Darija vati havasi kufara nehurongwa uhwu.
Vadaiauya kuno kumusha kuna baba kuna mai vavo vaida chinhu here zvichicha vachainga imbo muchi gamanamunenge namunangagwa aiwa ngaauye kuno kumusha ida kuti audze kumusha kwedesu kuna pana mai vakapa hakuzi mbori kure kanga kunetsoka izvi ndikunopedze kuti apa notopasvika pana mai yake naana Brigita varipo vana inosendi varipo hiro zvacho ndeyanga izomupinza denga mwari ega ndiyanomupinza denga akamupa chipo chaakanga akatakura kudai chinodai.
Ambuya Darija vati kunyange vakamanikidzwa kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba vachaita chivanhu chavo kuti vavavige pedyo naamai vavo.
Tinongo zvachizvezvii chii chatichaitawo kana zvapera asi tinoza zvachizvezvii chedu tichatorawo ivhu tomuisoku tozoshona yedu dziri kuchungu dzake dziri kuti mumakumbo maamai vavo tinoka amai vavo takavaviga roora wangu.
Imwe hama yavamugabe amai Vivian Matibiri vatiwo vamugabe vanofanirwa kuvigwa kumusha kwavo kwete kuyuroseka muHarare.
Isusu taida kutoti avigwe kuno kuno kuti mhuri yedu yese iri kuti.
Asi imwe hama amai Gertrude Musarurwa vati zvakakosha kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba sezvo vakaviga mamwe magamba akawanda ikoko uye kuvigwa kumusha kuvaderedzera pasi. Mudzimai wavamugabe wekutanga amai Sali Mugabe vakavigwawo kuhiroseka.
Ndinofunga kwangu sezvo riri gamba vakaiswa kunoko vanenge vaita kanenge kuderedzwa mutano asi vakaiswa kupfuti dzichiri vakaka mune vamwe vavo ivo ndeyeduitakavo vachiiswa kune vana vavo.
Vanhu vari kuuya kuzobata maoko kumba kwavamugabe kwakuchama vachiri vashoma zvikuru zvichienzaniswa nechimiro chavo munyika. Vanhu vasingasvike zana vakaungana kwakutama vazhinji vavo vari kuratidza kuti vari kuvinga zvekudya izvo zvakatanga kubikwa nezuro nehurumende uye vachinzwa mumhanzi. Matende matatu akadzikwa pamba pavamugabe sezvo dzimba dzavamugabe dzisiri kushandiswa. Vanhu vari kubata maoko ekushaya kwavamugabe mumba yekubikira yemushakabvu ambuya Bona Mugabe avo vakashaya muna 1992. Mutumbi wavamugabe unonzi uchasvika munyika mangwana asi zuva rekuvigwa harisati rave kuzivikanwa. Vamugabe vakafa svondo rakapera nechishanu muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamugabe vakaenda kuSingapore muna kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 kwaZimba ndini apa Chigoriwa.